Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wemuvhuro 28 yamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitwa muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nekusungwa kwevaongorori vesarudzo muZimbabwe. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kunyunyuta pamusoro pezvinhu zvizhinji zvesarudzo, zvimwe zvacho zvakatotaurwa neSADC neEuropean Union. Padande mutande kana kuti internet, vamwe vari kukurudzira kuti vekumaruwa vabetserewo vari kunze kwenyika nekuziva vekuvhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nekusungwa kwevaongorori vesarudzo muZimbabwe kubva kumasangano akazvimirira oga uye nyaya yokufisidzirwa kwevavhoti. Vaongorori veZesni neERC vakaposungwa nemapurisa vachinzi vaida kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo zvisati zvazivikanwa neZimbabwe Electoral Commission. Mumashoko kuvatori venhau, mumwe mutauriri wesangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino vati vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Amai Soto Nino vati vaGuterres vari kukurudzira vezvematongerwo enyika muZimbabwe kuti vaite vasaita zvemhirizhonga uye kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa uye mutemo watevedzerwa. Vativo vezvematongerwo enyika vanofanira kugadzirisa makakava murunyararo. Vativo vematare vakapirwa nyaya havafanira kutema, vakarerekera divi rimwe chete vachiti sarudzo dzinofanira kuburitsa zvido zvevanhu. Zimbabwe yakaita sarudzo dzakanzi neSADC, African Union, European Union, America nedzimwe nyika hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rine zvinyunyuto zvizhinji kutanga pakataurwa zvesarudzo, kunyoreswa kwevavhoti, zvakaitwa pakuganhurwa kwematunhu kusvika mabatirwo akaitwa sarudzo. Mutauriri webato iri vaPromise Mkwananzi vanoti zvichemo zvavo ndizvo zvakapedzisira zvava kutaurwawo nemasangano eSADC, European Union nemamwe masangano akauya kuzoona sarudzo dzichi muZimbabwe. Mutori wedu wenhau Chris Gande abata vaMkwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Isisu tine kunyunyuta kukuru nenyaya dzakaitika dzesarudzo muno muZimbabwe kubva pakatanga nhau yekuti sarudzo yakuda kuitwa, kubva panyaya dzevoter registration kuenda panyaya dzedelimitation, kubudiswa kwemabalots kwakaitwa kune dzimwe nzvimbo, kunyanyanya nzvimbo dzinofungidzirwa kuti vapresident Nelson Chamisa vane rutsigiro rwakakura. Vheti yakazama kuti inonose mapepa iite zvese zvainogona kuti vanhu vedu vashungurudzike vasakwanise kuvhota nenguva. Saka zvese izvi ndo zvatiri kunyunyuta nazvo, uyezve mukatarisa sangano dzakaita sana SADC, vana European Union, vana Commonwealth nedzimwe dzakasiyana siyana sangano dzakadaro dzakataura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Pari zvino kubudikidza nekutaurwa kwemari dzavo dzasiriwo nesangano revheki richinyekera nyika yeZimbabwe kuti vamunangagwa ndivo vakakunda, dzinova dziri nhema ndava vamunangagwa sandivo vakakunda, taongorora mari dzavo dzakabuda kubva mumativi mana enyika ino tikaona kuti aiwa vakakunda ndipresident Nelson Chamisa, tirimushishi kuunganidza umboo wakasiyana siyana wataka unganidza kubva kumativi mana enyika ino anoratidza kuti akari mberi uye akakunda ndivachamini.
Muchaburitsa riini zvamakawana pamakatarisa kuti ndivo vachamisa vakakunda vamunangagwa, muchaburitsa rini?
Kutaura kudai katobuditsa mashoko nhasi mukuru wenyika Advocate Nelson Chamisa atura mashoko achitaura nevatapi nawo muguta guru reHarare achizivisa nyika kuti isisu tisu takakunda ende ichokwadi nesuwo tinozviziva kuti ndo vakakunda President Nelson Chamisa. Chitaura takabata umbowo huri mumapepa akabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kukwangu nemaagenti edu achiongorora sarudzo. Pari zvino vamwe nyanzvi dzedu dziri kutarisisa mapepa aya dzichatomaronga zvakanaka kuti tigomatura kunyika munzira yakajeka ruzhinji rwezimbabwe ruone umbowo rerutsigiro rwekuti zvechokwadi zvechokwadi bato rakakunda nderecitizens coalition for change rinotungamirwa nababa Nelson Chamisa.
Ichokwadi here kuti kune dzimwe nzvimbo dzanga dzisina vanomirira bato vanonzi mapol agents zvichaita kuti umbowo hwema V11 muzotadza kuti muwane umbowo hwacho? Ichokwadi here?
Hatina kutadza kuwana umbowo tinahwo, ndosaka muchiona kuti dzeiiri bhizi kufonera vanhu ichivati dzokai tizochinja zvakabuda musarudzo tinoora zvekunyepa zvakaanaunzwa nezeki. Zvinoratidza kuti takanga tine maagent ainyora magwaro achinyora achitora umbowo ihwohwo vachiunza kuhofisi huru yebato reCCC uchiongororwa nenyanzvi zvichinyorwa mune zvakajeka kuti vanhu vezimbabwe vakoratidzwa kuti aiyo ezvekudii vamunangagwa vana kukunda vamunangagwa vakakundwa nava Nelson Chamisa. Ini ndakambozviona kuti maresults anoanaunzwa chichimbi chakaitika chatakaona chichiitwa nanhasi metemetiki dzacho iwo chaiwo pache zvavo dziri kutovanetsa. Umbowo huri kubuda hunoratidza kuti havana kunyatsoedha zvinhu zvakanaka, ndavai mhanya vachida kuti vagadze vamunangagwa zvisiri pamutemo musangano wesadhaki usati wagara wavari kumhanyisana nawo. Izvi zviri kutsigirwa futi nemapato akasiyana siyana anosanganisira nasadhaki anaau vataura ivo kuti sarudzo dzemuzimbabwe hadzina kufamba zvakanaka. Asi tinoti zvisinei zvisina kufamba zvakanaka zvakadaro takabirirwa kudaro vakataza kuti vakunde rutsigiro rwakanga rwawanikwa.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare naChris Gande weStudio 7. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hapana chinoratidza kuti sarudzo dzichangopera kuitwa dzakaitwa nenzira yakanaka. Vakafanobata chigaro chomukuru weZimbabwe NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti chinonyanya kushungurudza sangano ravo ndechekuti pasarudzo pakafiwa, vachiti pasarudzo hapafanirwi kufa kana munhu mumwe chete zvake. Tabata vaMandinde kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshanda takarerekera mukutarisa nyaya yatinoti organized violence and torture. And pasarudzo dzidzi dzapfuura pane munhu akashaya kuGlenview ainzi supporter yeCCC pakaita kavadzana kuti chii chakanga chaita kuti afe veCCC vachiti akanga aurayiwa nevanhu veZANUPF vakamurova kusvika afa. Mapurisa achiti aiwa akatsikwa nerori yakanga yakamutakura. Asi isusu chinonyanya kutichungurudza ndechekufa kwemunhu. Tinoti hapafanire kuti pafe munhu. One life lost is one life too much, and kwatiri zvinhu zvakakosha izvozvo. Tigotarisa zvakare kuti even kumusoro maelections pakaita ishu yekunzi pane munhu adonha akazoshaya kuWarren Park. Takazonzwa mapurisa vachiita statement yekuti haana, asi nanhasi ndofunga tiri kusangana nemapepa nhau mamwe ari kukonfirma kuti ai munhu akatoshaya ari kutonzi akavigwa. And nyaya iyoyo yekonichesa upechu kwatiri chinhu chakakosha. Musi wemaelection we submit kuti it was not necessary kuti vanhu vagopedza zuva rese vakamira pamutsara vakamirira kuti mapepa auye, nekuti zeki yakanga yati mapepa achauya. Saka nyaya yemhirizhonga chinhu chakatitambudza, chinhu chakatinesa. Tinogara tichinzwa mazuva macho mapfuura nyaya yesangano rinonzi Forever Associates of Zimbabwe Refats, rinonzi rakatenderera rikadzengerera richikisidzira vanhu zvakanyanya, zvokuti vamwe vanhu vanonzi vakayavhota vasina kusununguka. Iyoyo inyaya zvakare isina kumira zvakanaka. Ineelection isomething yokuti vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka, achibviswa zvimwe zvacho zvakazokutsira zvokonzeresa mhirichonga. Nenyaya yekuti panoitwa mapozi iwa kwaanomboitwa kune dzimwe nyika, it's a voluntary and the times hautore mazita inonzi anonymous. Asi takatoonawo dzimwe nguva pane vamwe vainzi vanyoreswa mazita avo vasati vatomboenda kunovhota, uye vanhu vese vainzi vaine zvitupa. Saka izvi zvese zvinoeka kutyisidzira mukati zvokuti pane vamwe vakazovhota vasina kusununguka. And zvese izvozvozvo hazvipe pikicha yakanyaka unyika yedu kuti goti sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka.
Vamandinde, imimi seZimbabwe NGO Forum, zvii zvamakaona kana zvamakasangana nazvo zvinoratidza kuti sarudzo idzi dzakafambiswa zvakanaka dzikabuda zvakanaka?
Tichitarisa sarudzo dzedu dzakaitwa idzi, mashoko edu isusu ndeyekuti zvinorema kuti titi sarudzo idzi were free and fair. Nenyaya yezvikonzero zvokuti hatigone kungotarisa musi mumwe chete chete on election day, tostarisa zvinenge zvichiitika kumashure sarudzo dzisati dzatanga. Tikatarisa sarudzo dzedu dza 2023 isarudzo dzakanyanya kurwiwa kumatare edzimhosva. Andofunga, I think this election has the highest number of court cases that have ever been seen in any election. And zvinhu zviya zvakatitambudza kuti chii chiri kuitika, chii chiri kunyanya kuti chinhu chese chibva chadadare redzimhosva kudaro. Nenyaya yekuti zvimwe zvinhu zvaasiri pachena, voters roll chairo kuti ribude zvakanetsa. Takuenda kumaelection, the final voters roll harina zvakare kubuda rainzi rakabuda racho ranga rakasiyana rainzi rinozoshandiswa pekupedzisera. Takaona nyaya zvakare kumatare, takaona macandidates achibhanwa, tikaona macandidates achidzoserwa. Saka zvinhu zviya zviya zvanga zvakawanda zvokuwanda zviya zvekuti pakupedzisera chaipo kuti then takazoona icho andataura yemadelay yemaballot papers muHarare muBulawayo nekumanyikaland. Nyange zvazvo pakazoita kuedzerwa kwenguva, chokwadi hakuna mumwe munhu watinoziva akanga aita kubva na7 AM kusvika na12 midnight onzi agodzoka mangwana. Tongoti hano zviri bho ava vakazowedzerwa nguva, with people having spent more than 19 hours in a queue yekuti vanhu vavhote. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvozvo. And zvinhu zvakadaro sekutaurwa izvinhwa zvakaita nesadak observer mission, zvinhu zvatakazoona kuti sadak yakati haigone kuti maelections aya anga ari free and fair pamusana pe among other things, zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo.
Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare kuHarare neStudio 7. Pasocial media zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushora vagari vekumaruwa zvichiti vari kunakidzwa nemari dzavari kutumirwa nehama dzavo dziri kunze kwenyika, vachikanganwa zviri kukonzera kuti hama dzavo dzive kunze kwenyika. PaX iyo yaimbonzi Twitter nemumagrupu paWhatsApp, vamwe vanoti hama dzekumaruwa dzinofanira kuziva wekuvhotera kuti vari kunze kwenyika vakwanisewo kudzoka kumusha kunyika yavo. Pakutanga kwemwedzi uno, Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti mumwedzi mitanhatu yegore rino mari dzinotumirwa kumusha nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yakanga yatopfuura mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Tabata nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira Dr. Edi Mahembe kuti tinzwe zvizhinji.
Maonero angu ndeyekuti mari iyi iri kuwanda chaizvo, ukatarisa zvinobudiswa neReserve Bank of Zimbabwe, ukatarawo zvinobudiswa nemaHerald nemamwe mapepanhau, mari iyi iri kuwanda chaizvo kunyanyanya kubva muna 2019, 2020, 2021. Yanga itwa US dollar 1 billion kusvika muna 2022 yanga US dollar 2 billion yanga yatopetwa kaviri. Saka imari yakawanda chaizvo iri kuuya.
Dr. Mahembe, sei mari ii ichiramba ichiwanda kudai gore ne gore?
Icho kutanga ndo nasu kuti yakanyanya kutanga kuwanda nenya pepa COVID up. Zviri kuti vanhu vanga vasingachakwanisi kufamba, saka nokudaro vanhu vaiona kuti pano kuti vafambe vachiuya navo vakaibata maoko vaibva vatumira. Chechipiri pava nemakambani akati wandei ari kuita basa iroro vakaita sana mukuru World Remit, Hello Paisa. Saka ava vanoita zvokutumira mari izvozvizvi. Saka makambani wavo anonga achizondo declare kana kuti achizozivisa Reserve Bank kuti mari yavakwanisa kuwana imari yakawanda zvakadini. Chechitatu tiri kuona kuti hurumende yakati kuti yakaita yatoti mouth currency, kureva kuti nyika yekunze yakubvira kutenga. Saka zvinoitawo kuti vanhu vatumire mari muZimbabwe.
Zimbabwe senyika inodetsereka nemari iyi sei uye zvakadini, Dr. Mahembe?
Zimbabwe senyika nevagari muZimbabwe vanobatsirika zvakanyanyisa nemari yekunze iyo inotumidzirwa nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze. Chokutanga ngatitange nevanhu vanogara muZimbabwe. Sezvo tinongoziva ndezvekuti zvipatara zvemuZimbabwe dzimwewo mazuva ano zvakuda mari, zvikoro mari dzinodhura, vamwe vanoshandavo mari dzavo hadzitombokwani. Saka zvinobatsira chaizvo vagari vemuZimbabwe kuti vatumire vana vavo vechikoro vakwanise kuenda kuzvipatara, nokuti kune mazuva ano zvinenge zvipatara zvizhinji zvakubhadharwa vachitengawo zvokupfeka nezvimwe zvinobatisa mumhuri. Saka mari iyo inobatsira chaizvo mhuri dzedu dzemuZimbabwe. Chechipiri, kana takutarisa Zimbabwe iyo senyika ino, kana mari ichipinda zvinoreva kuti nyika yava nemari yokunze irimo munyika. Mari inogona kuzokwaniswa kutenga zvinhu zvinodiwa muZimbabwe zvakaita semishonga iyoyo yandambotaura, kana kuti maindastry achidawo zvimwe zvavanoda kutenga kubva kunze, mari iyo inenge yavapo. Chechitatu, zvinobatsira chaizvo kuva nemari yekunze munyika, nokuti mari iyoyo inogona kushandiswa kana kuti vanhu vanenge vaitumira vanoda kutanga zvemabhizinisi, zvinoita kuti nyika upfumi hwenyika huvandudzwe. Chechipiri, pane musika wetinawo unonzi forex auction, musika unotenga nokutengeserana mari. Kana mari dzokunze dzakaita sekuti US dollar ikauya, inoita kuti kana yawanda, zvinoita kuti vanhu vasanyanya kupikwidzana kutenga mari iyoyo, zvinoita kuti sokuti dhora romuZimbabwe rinobva rawana simba. Saka zvinobatsira izvozvo kuti kana pane mari inouya inobva kunze, inotibatsira kuvandudza upfumi hwedu nokutaura kuti chembere nanamai vanogara kumaruzevha vasina mabasa vawanewo upenyu huri nani.
Tingatarisira here kuti mari iyi iri kupinda muZimbabwe kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika icharamba ichiwanda gore negore?
Maonero angu, mari inobva kune dzimwe nyika ichipinzwa munyika inezvizvarwa zvemuZimbabwe inogona kuramba ichiti wedzerei pagore rino kusvika rinopera nemakore 1, 2, 3 anotevera. Sendichidaro ndekuti vanhu vazhinji vanotumidzira mari iyi vakatobva muZimbabwe nekuda kwenyaya yekusamira kwakanaka kumatongerwo enyika nekusada kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Saka handisi kuona zvichinyanya kugadzirika zvinhu zvezvo zviri zviviri nguva panguva diki diki yatakatarisana nayo. Hazvizvi zvinhu zvinogadzirisika nguva diki diki. Zvanga zvakatonaka ndezvekuti dei kuri kuti paita change kubva pane yavanoti zvematongerwo enyika kana kuti zveikonomi yeZimbabwe, kuitira kuti vaya vanenge vari kudiaspora vakwanise kuuya nemari dzavo muZimbabwe vachiita mabhizinesi anodi anoita kuti upenyu huvanduke uye upfumi hwenyika huvanduke.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Edi Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira zvinonzi zvakabuda musarudzo dzakaitwa zvondirapera, vachiti vari pakati pekuumba dare remakurukota ehurumende yavo. MuNewsday makare, hurumende yaudza sangano reSADC kuti richinje zvakanyorwa mugwaro rezvavatinoti rakaona mukuongorora sarudzo. Hurumende inoti SADC inofanirwa kubisa zvayakanyora pamusoro pava Emmerson Mnangagwa ichiti vakanyorwa nemukuru wechikwata cheSADC zvakanyorwa nomukuru wechikwata cheSADC vaNevers Mumba zvinosvibisa zita ravaMnangagwa neRezimbabwe. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti vanhu vazhinji havana kuvhota pamusoro pesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ vakanga vakazara panzvimbo dzekuvhotera. Vaimbova gurukota rehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo vanorumbidzawo Zimbabwe Electoral Commission vachiti yakaita basa nemazvo isingatyi zvaitaurwa nezvikwata nemasangano ekunze aiongorora sarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadira vashamarari vestudio 7, ndava kuti mundisvitsirewo mwadhi wangu uyu kumasvingo. Nhai amai, pamakaisa vhoti ndipo here? Pamakaisa vhoti yenyu kumasvingo ikoko, zvakafanana nokutaura kuti love more gara ikoko Joni Pauri ikoko, chifira ikoko, chifira ikoko. Ndouyai kumbariniko nhai vabereki vangu imi makavhotera bato rakadai? Munoriya chingwarungani pamwedzi nhai amai kana makavhotera bato ramakavhotera iri? Ndaiva neshuviro dzokuti ndichauyawo kumba gore rino chamisa apinda panyanga, asi zvakona nokuda kwevhoti yenyu yamakaisa pasipo.
Ini zvorwadza, ndiri kuda kubvunzawo kuti ko Mnangagwa uyu anoramba achizviti president weZimbabwe, vanyama mitomuti president wenyika, haana here kunge azvidzinga basa paakadizovha kuparliamendi? Ndiani kuangatipawo tsanangudzo yakakwana kuti panodizovha kuparliamendi president haabvi pachinzvimbo? Zvino anogoti tsarudzo dzakafamba zvakanaka, veSADC maobservers vachiti tsarudzo hadzina kufamba zvakanaka, anoda kubudisa pwendi yekuti kudiikwe chaizvo murumoo? Hapana here angatiudza kuti pwendi yake ndeyekuti kudii? Yekuti vanhu veZimbabwe tifarire here zvinhu zvinonzi nevamwe vakanga vauya kuzongoona vasina kuziva kuzomonita, asi kuti vakaya kuzoona vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka?
Mubvunzo wangu uri pakuti saka vachamisa vachaita sei, sezvo SADC yakataura kuti sarudzo dzakabirwawo zvemhando yepamusoro idzo dzichinge dzakabirwawo zveshuwa, naivo vachamisa vanozvionawo. Sarudzo dzanga dzisina kujeka pakutanga misangano yekutsvaga rutsigiro yebato retu ngusi yairambidziwa yezanupf ichiitiwa. Chechipiri, vanhu vaityidzirwa kumadzimisha uku neFAZ, asi yakambotanga ichiti isusu tingori bato rakazvimiririra risinei nezvematongerwo enyika, asi takazoona vakupedzisira vakutaura vachiti isu tinotsvagira mutungamiriri wenyika nebato rezanupf rutsigiro. Saka mubvunzo wangu uri pakuti ivavo veFAZ muchaita sei navo? Right, todzoka zvakare pasarudzo idzidzi dzichiitiwa maballot paper haana kuenda nenguva, asi ZEC yakatora 5 years ichigadzirira, yozonzi yashaiwa nguva yekuprinta mapepa nenyaya yekuti kwakunga kune nyaya dzadziri kumakoti. Maballot papers avo akadii kushota kumamisha, akangozoshotira mumagutamoga sei, akadii kushota kune mamwe maekra kumaruseva kumaruwaoko, akadii kushotawo takaziva kuti zvishuwo maballot paper anga akashota, akazongoshota mumatauni sei? Aiwa, vachamisanga vasimudze musoro.
Pastudio 7 mamukasei? Vamunangagwa kuti panzi maelections akafamba zvakanaka, maelections akafamba zvakanaka. Ndokufamba zvakanaka kwamunotaura murume mukuru kuti amutaura mashoko kuti panzi maelections akafamba zvakanaka, muchitiitira mahumbu akadaro ekuti vanhu vanovhota kusiku na1 okuloku na2 okuloku, moti kwai kuvhota ikokoko kunoitwa zvepajekerere ikoko. Hakuna maelections akadai so, andanai mahumbwe, the worst thing that you have ever done. Ndiwaya maelections iwayai? Why are you exposing yourself every day muchizvibuditsa pachena kuti ndouhorwa muina uri kwanzi maelections akanaka makutodefenda ZEC just because ndo zvamaida kuti zvifambe saizvozvo? Hapana maelections apa, into neikuu yamakaita chai chai yakafanira zvamakaita pamakadzika mugabi paya gore riya, mazvidzokorodza futi. Saka haizi election yamakaita iyo, mahumbwe chaiyo chaiyo kuti mungonzi kwai taita go through something.
Makadii mhuri yeZimbabwe, muri kutaura naGolden Mutimba, ndiri kuno kuPolokwane kunoku Limpopo. Tiri kunzwa kusuwa kurwadziwa chaiko chaiko nekunzwa kuti ZANU-PF yahwina, ende mukuhwina kudaro, mukuhwina nekubirira, Ziri kurwadza. Dai pagona kuitawo dzimwe change. Tagona kuwanawo president anotida nerudo nevanhu. Anotungamirira vanhu asingatongi vanhu. Munangagwa mutongi wevanhu. President wedu chamisa watatakatarisira uyu ndiye anga ari mutungamiriri wevanhu. Zvemutongi unorwadza. Ende no change muZimbabwe. Hapana change ichabuda nekuti bva zvakapinda hapana zvakaitira zvako zvizimbabwe. Akatozvikwedzera nhamo. Naizvozvo hatisi kufara vanhu. Inini ndinosapota CC. Nekuti une muono nevanhu netsitsi nemuono wekumberi kwevanhu. Ende vanofarira kutungamirira vanhu ende vachigona kutungamirira futi. Kwete kutonga vanhu, ZANPF.
Handida kutaura zvanhu pamusoro pezeki. Kuti zeki zvaitirana nachigumba izvo nananekiwa vavavo zvokurasa zvido zvevanhu. Hanu kuti Mwari vave navo, Mwari ndiani shamu yavo. Nekuti zvokuimba nezeki kutotambisa nguva vako mano. Zvatinatiende tega tinoataka vana. Zvokuimba nezeki ichirasa zvido zvevanhu zvevana vezimbabwe sezvaaita izvezvi. Ndaona zvisingashandi zvezeki zvokusaina mapepa kwamwana hazvishandi. Zvina ndingoita zvehondo zvaacho zvigaridza zvibedzi.
Makadii baba vawande. Ndazvikumbira kuti mundibvunzirewo kumapasta edu kuti Mwari vachine chekuita here nenyika yeZimbabwe. Ndengeya kuti tatambura kwenguva yakareba. Tatambura kwenguva yakareba tinoona pachingoramba pachingodzokorodzwa. Kuiswa vatungamiri vamwe chete apa tinowa Bhaibheri richiti vatungamiri vanogadzwa naMwari. Saka ndibvunzirewo kuti ava varipo vari kugadzwa naMwari here kana kuti vari kushandisa vari kushanda masimba avo. Ndoimba ndingafara zvikuru samukandipindurawo bvunzo uyu.
Vatereri, iko zvino tochimboenda kumutori wedu wenhau Passmore Ndlovu kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei mushure mokubudiswa kwezvakabuda musarudzo. Passmore, mangwanani shamwari.
Mangwanani itanonoka.
Ndiwamukira makuseni akadara. Ungatitaurirawo kuti zvinhu zvakamira sei mushure mokubudiswa kwezvakabuda musarudzo. Chii chawakaona? Chii chakaitika?
Ndinotenda. Ndingati tanonoka, rega nditaure kuti nezuro vatori venhau vakaita misangano. Ndingati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashedza vatori venhau kuState House makuseni vachitaura ivo kuti vanokurudzira kuti nyika ive nerunyararo parezvino. Vakataurawo zvekare vachishora vakashedza kuzoongorora sarudzo vakaita sana sajaki nana European Union. Vachitaura kuti vakapfurikidza mwero, vakapindira mumitemo yenyika yeZimbabwe. Zvinova zvanga zvisiri izvo zvavakaronge vakaita. Ivo chavo kwaive kutarisa kuti sarudzo dzakafamba sei. Vakakurukutidza zvekare vana veZimbabwe nekufambiswa kwesarudzo zvavaiti zvakaitwa nenzira yakanaka. Vakakurudzira zvekare kuti inguva yekuti vana veZimbabwe vabatane kunyange pane vamwe vakakundikana nevakakunda. Asi vakataura vachiti hapana akakundwa. Hapana akakundikana, tiri vana veZimbabwe tese, nekudaro vanokurudzira runyararo. Ndikati nenguva dzemakusikati takashedzwa zvekare neZANUPF paZANUPF headquarters, vatori venhau tichitaura isusu nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vachitaura ivo kuti vanokorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekukunda musarudzo. Vadzokorodza zvekare kushora kwavo kwevaiongorora sarudzo vachiti vakaita zvisiri zvavainge vasingatarisiro kuti vaite. Vakataura zvekare vachiti ivo vanofarawo nekudzorwa nekuita seneta. Vakasarudza zvekare kuti vave seneta. Vakatenda zvekare vagari vemumbare vachitaura kuti vachashanda nesimba muhurumende yavo kuti vadzoreredze upenyu hwakanaka hwevana vemumbare. Tikakwanisawo kutaura navo Saturday 7 vachitsanangura kuti zvavanovimbisa vagari vemumbare zvinhu zvakaita sezvivakwa zvemuturikidzanwa ndikati mine maskyscrapers nezvimwe zvakawanda wanda. Vachitaura zvekare kuti Mbare ine nhoroondo huru mukusunungura kwenyika yeZimbabwe. Vachitaura kuti vakawanda vakachengetwa pa National Heroes Acre vana vekumbare vazhinji vacho.
Vachitaura tasari kubane ne 1 minute chaiwo ungatiudza muchidimbu kuti kugarisa kushanda kwa muri kuita nemapurisa kwakamira sei kwaka pane problem iripo here muchidimbu
parezvino ndatisi tavatorwe nautanonoka takachengetedzwa tingati handisati ndambonzwa kuti pane mutorwe nawo akabatwa nekuseri kweruoko nemapurisa tanonoka ndozvandingataura
tinotenda zvikuru pasimo nekuti nguva yedu yapera ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiya muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele.